gore rino zuva ira pembererwa pasi pedingindira rekuti every child every right, izvo zvaita kuti vabereki pamwe chete nevanorwira kodzero dzevana vakurudzire hurumende kuvandudza mutemo inochengetedza vana kuitira kuti kodzero dzavo dzisambonyikidzwe. Mumwe mubereki amai Esanyambiya vati zuva iri rakakosha sezvo vana varivo vatungamiriri vamangwana uye hurumende inofanira kuchengetedza kodzero dzavo munyaya yedzidzo neutano sezvo vakawanda kunyanya kumaruwa vari kushayiwa kodzero idzi.
Nhasi tofara nekuti izuva revana vedu. Tiri kupemberera, asi tichipemberera kudaro tine umwe mufungo wekuti vana vari kufamba madistance akakura vachikrosa maroads kumamisha uku, maraits avo kodzero dzavo dzinenge dzine kakumbunyikidzwa kadzina.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevana remai age Zimbabwe vaonward Gibson vati kodzero dzevana kunyanya vanasikana vari kuroodzwa vasati vasvika zera dzinofanira kuchengetedzwa.
Kwozotarisa dambudziko ratiri kutarisana naro hombe rekubata pamuviri kwevana vasati vabva zera, zvichikonzeresa futi kuti vange vasingazokwanisi kuenderera mberi nedzidzo yavo.
Mukuru webasa musangano rinorwira kodzero dzevakaremara reZimbabwe Disability Advocates Empowerment and Technology Trust kana kuti ZDIET Pastor Kapa Mukwade vatiwo kodzero dzevakaremara dzinofanira kukosheswa.
Chokutanga kuvana vakaremara kodzero yavanochemera zvizhinji inoita sokushayikwa ndeye kutanga kudiwa navabereki nokupuwa mukana yakaenzana zvichitangira mumba chaimo chaimo mavanoberekwa. Mukatadza vazhinji vacho vanovigwa, vanoshayiswa mukana wedzidzo, vanoshayiswa mukana wokusanganawo nevamwe vechidiki.
Vanoona nezvekufambisa kwemashoko musangano reUNICEF munyika vaJohn Mokwetsi vatora mukana wezuva ranhasi kuyeuchidzira nyika kuti vana vane kodzero dzikafanana nedzevanhu vakuru.
Tinenge tichitarisa zvakare muzuva ranhasi kuti tichiyeuchidza nyika kuti kodzero dzemunhu mukuru ikodzero dzakangofanana nekodzero dzine mwana. Kodzero dzekuti mwana asave anoshushwa, mwana ave ane kodzero yekuwana mvura yakanaka, mwana ava ane kodzero yekudzidza zvakanaka.
Vachitaurawo pamusangano wakaitwa nesangano reUNICEF Namibia mukupera kwesvondo, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaKembo Mahadi vati Zimbabwe ine mitemo yakasimba inochengetedza kodzero dzevana uye ine zvirongwa zvakawanda zviri kuchengetedza kodzero idzi.
I'm happy to say that in Zimbabwe we also look after the health of our children. They don't have to pay for anything when they go.
Ndinofara kuti muZimbabwe tinochengeta utano hwevana vedu, havabhadhari kana vachienda kuzvipatara, vanorapwa pachena.
Sangano reUNICEF rinoti pavana gumi voga voga munyika vari pasi pemakore gumi vapfumbamwe havagoni kuverenga nekunzwisisa zvakanyorwa murondedzero. UNICEF inotiwo vechidiki vari pakati pemakore gumi nemashanu kusvika pamakumi maviri nemana vanosvika zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vasina mabasa. Zuva iri rakatarwa neUnited Nations muna 1959 kuti richerechedzwe musi wa20 November wegore rega rega. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.